chokwadi dambudziko ratinesa muZimbabwe nderekuti hurumende yanga ichidya mari kunga mansungu zvakakonzera kuti hurumende yanga ichishandisa mari yakapfuura pane yavanonga vatambira kubva kumataxes saka zvaizoitika ndezvekuti vaibva vaprinta matreasury bills anova macertificates ekutora mari mumabhank saka zvakaita kuti chikwereto chehurumende chiri kukonzerwa nematreasury bills chisvike pa$7.6 billion right saka iyoyo mari iyoyo pate zvayaiga ndiyo yakakontributa kuti mari itanga kunetsa muZimbabwe kuburikidza kwekuuya kwechikwereti chimwe futi chiri nematambudziko emari anetse inhau yekuti hatisi kukwanisa kutengesa zvakawanda zvinengati pachirungu maexports tisi kutengesa zvishomanana right so kubva 2008 kusvika pari zvino 2017 tichitasa mafigures etrade Zimbabwe yakaita trade deficit inosvika $30 billion US dollars mari takabudisa kunze kwenyika yakaraudzira itakapinza $30 billion saka izvozvo zvakabva zvaita musika wemari uome kushaya kwemari mumarket saka pari zvino navo mukatasa mumarket mamiriro aita mamarketing conditions ezimbabwe mari iripo yemaus dollar yava shoma sesa nekuti zhinji yakapera kubuda teitenga matimati kubva kusouth africa tichitenga maserials aisvika $500 million pagore rega rega saka zvichireva kuti pamakore 10 ayo takabudisa $5 billion yemaserials chete soyabean negoros kunyanya ndichibage pakati pacho ipapo futi ipapo vamungujavarira ichivasapota
ko panyaya yekuti mabond notes hapana kwaari kuenda apa
mabond notes musangano imeriji takatoita kuroorana kwakaitika apa mukadzi kana ashushwa nemurume unoti handina kwandine ndogarira vana vangu right saka zvinoreva chii kubond note bond note kuti ribude haribudi zvekuti hamucharidimoti mubudisa munofanira kuunza mari maus dollars kana mabond note akaprint kwaari $400 million panofanirwa kunga pane $400 million iri patable yekuti kana mavhara bond note zuva racho iroro vanhu pavanouya kubhengi nebond note munovapa us saka hazvina zvichabatsira zvebond takatojema imari yakapinda musirwagi yakajema pamusoro pazvo futi chinofanira kuziva ndechekuti bond note ka hatingapedzeri shungu navo pabond note ini ndakanga ndiri pamberi poti bond note hatiridi izvanje handina dambudziko nazvo ikan't be apologetic with that but taakutarisa economics now hatingachati matambudziko ese tinawo ebond note tikutaura nyaya dze$400 million dzakapfumira vangudya tingati zimbabwe iri worth over $20 billion yeupfumi hwenyika toti yatambudzwa ne$400 million you see havichagonika